Musangano we World Food Program uri mushishi kutsvaka mari inogona kukwana mamiriyoni 204 amadhora kuti tigone kubatsira vanhu vanogona kusvika mamiriyoni mana 4 million vari kunetseka kuwana zvokudya munyika yeZimbabwe.
Asiwo vapiri nenyaya yekuti nyika dzakawanda dzinobatsira Zimbabwe dzakaita seAmerica dzatarisana nedambudziko reCovid-19 zviri nyore here kuti mukwanise kuwana mari?
Vanotibatsira hama dzedu neshamwari dziya dzekuzhe dzinoona kubata kwatinoita munyika dzinosanganisira Zimbabwe nedzimwewo dzakawanda. Vanoonazve kuti mari dzavanenge vatibatsira nadzo imari dzinochengetedza upenyu hongu nyika dzakaomerwa kusanganisira nenyika dzinositibatsira nekuda kwedenda reCovid-19. Tiri kutarisira kuti rinogona kuita kuti zvinhu zvirambe zvakaoma, mafambiro edzimari anga achinetsa pasi rose. Ishuviro yedu nechikumbiro chedu kuti vachawedzera kutibatsira rubatsiro rwacho rwavanositipa kuti tigone kukunda dambudziko ratwira rezhara mukati meZimbabwe. Ichokwadi, zvinhu zviri kurema zviri kuremera munhu wose, zviri kuremera nyika dzose, asi tinongotarisira kuti vachaona kuti rubetsero rwavo rwakakosha zvakanyanya kuti vatibatsirevo.
Ko, sei muchiti zvinhu zvinonyanyooma muZimbabwe munyaya dzechikafu kubva iko zvino muna zvita kusvika muna kurume gore rinoya?
Veruzhinji muZimbabwe ndipo patinenge tichirima, vanhu vanenge vachikanda mbesa dzavo pasi kana mvura dzichinge dzaita zvakanaka. Kuzobvawo munana kurume vanhu vanenge vagona kukohwa vachigona kutora chingava chibage, mananga, nzungu zvinenge zvaitawo muminda yavo. Tinoona isusu kuti kubvawo mwedzi unowana zvita veruzhinji vanenge vasisina chikafu kana goo ravanenge vakawana mumwaka unenge wakapfuura kunana kurume wegore rino. Saka panguva ino ndo pavanoomerwa zvakanyanya.